mugari wemumusha wekwamucheke vajohanes chohani vati vakapemberera goredza iri vakasungikana sezvo vaidzingwa nemapurisa munzvimbo dzekutandarira.
Mugoredza takapinda zvakanaka, asi samara jairira taita kuripinda goredza iri tapinda tichiselebhureta tiri kumabhawa nevamwe tisina kuizwa tinoitwa sehuku munzindai zvihugu. Asi takangozvishivamba zvedu takashinga savanhu vakajaira kurarama saizvozvo. Takaripembera zvedu tiri kumashabhini kwedu tichimwa tiri kumashabhini tichipemberera tiriko nyange tatingaridzenema radio, asi takanakigwa.
Vemakereke vanotiwo mutemo wakaitwa nehurumende wakavatadza kuti vapembere kupinda mugore 2022 nenhengo dzechechi dzavo vachiita pfungwa dzemakore mazhinji vachishumira nekutenda Mwari nechipo cheupenyu. Pastor Kabva Mugwadi vekereke yeChrist Life Church vati kunyange vavo vakarambidza kuita pfungwe vakaungana kwenguva pfupi nevamwe vavo vemukereke vakapemberera vachinamatira kusvika kwegoredzva.
Dambudziko rinondinetsa nderokuti zvinhu zveZimbabwe, mitemo inoiswa neZimbabwe inoita zvokuti yakanyanya kumakana nechechi chaizvo kudarika zvimwe zvinhu zvose, uye maprista acho anotaridza kuita zvokuti vari kushandiswa kugwisana nechechi kudarika kushandisa mutemo pakugadzirisa zvinhu.
Mumwe mugari vabhiyati mweni vati vakapembera goredzva iri vari pamabasa vachitsevenzera mhuri dzavo.
Ini mukomani kangoti anonyatsopembera goredzva zvakanaka nenhaya yekuti ndandiriki pabasa. Pabasa kudaro anonyatsoita sei kufara, pasina kuti ndakangofarira chinhu wanje kuti ndaikwanisa kuita sei kusenzera mhuri yangu, ndikwanisa kuita sei kudya ichiguta. Asi ndakafarira chinhu wani chokuti ndandiringoriwopi pabasa, andinakwanisa kumanikidzwa kunzichi mafara atasi apera sekuitwa kwakaitwa vamwe vanga vari munzvimbo dzokufarira mudzimba umu vakangonzi hakushadiwa mafaya ekreka chindai kumba murara kufara kwenyu kwatase fara. Asi ndinongotenda Mwari nekuti akandichengeta gore rese, ndakwanisa kuriritira mhuri yangu gore rese ndichiitekera zvinhu zvainoda, ndotarisira kuone gore rakanaka, ndikwanise kuivakirawo imba, ndikwanise kuwana pokugara sezvinoito chii vana vevamwe.
Vagadhinunha vemumusha wekwamakonese kwagutu vati kunyange vakatadza kuungana vazopemberera zuva iri nemhuri yavo vachidya zvinonaka nekushanyira dzimwe nzvimbo dzazovhurwa nhasi masikati.
Ya, tinotenda Mwari zvikuru nekuda kwegoredza iri ra 2022. New Year iyi, haiwa tiri kufara. Tiri kufara nenhaya yokuti mvura yakanaya, mvura iri kunaya, saka tinotarisira kuti icharamba ichinaya. Chinova chinhu chakakosha zvikuru because nokuti nhasi semusoro yenyu yeso tichaswera pamba tozombobuda-buda hedu nevana, tikasvikawo pane moto ndoona kuti tichavagocherawo. Zvikuru taida kuti titsvage nyama yembudzi vambogocha, tikazodzoka kumbawo tozombovabikiwawo kudya kwavanoona kuti hakusi kwemazuva ese. Saka tiri kufara zvisingaite, tiri kutenda Mwari.
Vatalent chivange vati vakazvipa chitsungo chekushanda zvine simba gore rino kuitira kuti vasimudzire upenyu hwavo uye vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchange hwakanaka.
Chekuti anga tinoda kutenda Mwari akatichengetedza munguva ino yakaoma chaizvo yeCOVID-19. Takapinda 2022 zvakanaka, tiri vapenyu tiri vatano. Tinotarisirawo kuti 2022 richavawo gore remimwe mikana yatisina kukwanisa kuwanawo muna 2021, mikana yekuzvivandudza kana yekuvandudza even nyika yedu chaiyo yeZimbabwe, kungoonawo kuti zvinhu zvakaoma mukurarama anda COVID-19. Asi tinongoshuvira kuti zvichareruka gore rino zvigotiitirawo zvakanaka.
Amai Chiedza Sherene vatiwo vakafara nekupinda mugoredzva uye vakaudzwa kukereke kwavo kuti gore rino nderekushandisa maoko, nekudaro vaita chisungo chekushanda zvakasimba.
Saka muna 2022 tinongoshuvira kushanda zvine simba setimu, kana ku2022 takatoudzwa kunzi gore remaoko anoshanda zvinopera kana kuti zvinobatika. Saka muna 2022 ndinotoshuvira kuti ndichashanda sezvinoreva shoko raMwari, zvinobatika. Uye ndinoshuvira kunyange nyika yedu yeZimbabwe kuti zviinakire, vanhu vararame zvinovafadza vachinenge tiripo Mwari vachitiitira zvakanaka.
Vakawanda vataura neStudio 7 vati vanoshuvira kuti denda reCOVID-19 richapera gore rino kuita kuti upenyu hwavo uhwo hwanga huchitanganiswa nedenda iri huite zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 Masingo, ndini Godson Timba.